Vatori venavo vazhinji muZimbabwe vanoti varwadziwa zvikuru nekushaya kwanyaira nedenda reCovid-19 nezuro muHarare. Mumwe wevatori venavo ava Columbus Mavhunga, uyo akamboshanda nanyaira kuDaily News, atsanangura nyaira semunhu aiva akafava zvikuru uye aibatsira vatori venavo vazhinji mukusimudzira basa ravo.
Zvichiri kunetsa kutambira kuti ndozvaitika kana kuti ndozvakaitika. Ati nzira yedu tese bada yaya dzimwe dzacho dzinorwadza. Anga ari munhu anga akazvipfavira uye ari munhu akachibuda kubatsira vamwe. Ndikati I think takasiyana nemakore matatu. Asi ange ari kundibatsira zvakawanda kuti tibudirire mubasa redu.
Mutungamiri wesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vatiwo kushaya kwanyaira kwasiya gwanza rakakura kwazvo mukutapwa kwenhau.
Tarwadziwa zvikuru nekurasikirwa naSandra Nyaira, anga ari rimwe remagamba emajournalist, anga ari munyori mukuru anga achizikamwa pasi rino rose neunyanzvi hwake hwokunyora. Tinoti kumhuri yanaSandra, tinemi mukuchema. Mhuri yese yemajournalist tiri tose mukuchema gamba redu Sandra. Tinoti kuna Sandra, famba zvakanaka shamwari yedu.
Mutungamiri wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vatavani moyo vati Nyaira munhu aiita basa rake nemazvo uye kwese kwaakashanda kusanganisira Studio 7 akasiya matsimba asingafushirike.
Semisa tinoshanda munyika sere takashanda navo zvakanaka zvikurusa nekuparura mashoko. Vakafamba zvakanaka zvikurusa vaakushandira pasi rose kuburikidza neVoice of America. Vatorwa nguva yavo vasati vararama makore akawanda nekuti vanga vachiri neupenyu hukuru kumberi kwavo. Kasi nenguva pfupi yavararama vatiratidza kuti basa ravo vanga vachiita nemazvo neumhizha. Uyezve anga ari munhu akanaka pakuti angari munhu wevanhu. Angari munhu wevanhu. Vanhu varasikirwa nemunhu. Isu yeumhizha wejournalism tarasikirwa nemutapi akanga achiziva zvaanga achiita. Tochema nevanhu vekuZasi kweAfrica, mhuri yekwaNyaira, vanhu vekuZimbabwe vemuAfrica nevepasi rose. Tarasikirwa negamba rekutapwa kwenhau.
Mupepeti webepa nhau reThe Zimbabwe Independent, muzvare Faith Saba, avo vaiva shamwari yemufi, vati chavarwadza ndechekuti kufa kwaNyaira kwaita kuti madzimai anoita zvekutora nhau dzezvematongerwo enyika asare ave mashoma.
Ini ndorwadziwa not only because yanga iri shamwari yangu, not only because anga ari munhu wandaiti isawira wangu, but itarasikirwa semadzimai vatapi venhau vechikadzi. Mukatarisa muZimbabwe hamuna vatapi venhau vakawanda madzimai. Even varipo vacho vashoma vane zvivindi zvekuti vanoda kunyora nhau dzemaererano ekutonga kwenyika. Apa ndotora nyaya yepolitical reporting. Vakadzi vashoma vanoita zvepolitical reporting. Tikatarisa ini ndane makore mazana matatu ndiri muprofession yejournalism, and then ndikada kutarisa kuti madzimai mangani vainyora nyaya dzekutongerwa matongerwo enyika mashoma. And Sandra anga ari mumwe wevashoma ivavo. And Sandra ndikatarisa, even though inini ndandiri senior kwaari, anga ari munhu wandai respect per profession. Because ndikatarisa Sandra aikwikwidza. And because muZimbabwe ukatarisa kakawanda pane katendensi kekufungwa kuti vatapi venhau vechirume ndovega vanogona.
Mumwe mutori wenhau weStudio 7 Marvelous Nyahuye atiwo mhuri yese yeStudio 7 iri kushushikana nekushaya kwaNyaira.
Takashanda naye zvakanaka kuVoice of America kuStudio 7 tikadzidza zvakawanda mukubata mabasa ekupepeta nhau nekunyora nhau dzechokwadi dzisina kwadzakarerekera.
VOA inoti yarwadzikana zvikuru nekushaya kwaNyaira, uyo aive musimboti muzvirongwa zveStudio 7 ari kutaura akamirira mhuri yemufi uye ari munenge mwanakomana wemufi muzvare tatenda Nyaira vaudza Studio 7 kuti mukoma wavo acharadzikwa kuwaren hills muHarare nemugovera pachitevedzerwa mavigirwo akatarwa pavanhu vese vanenge vafa nechirwere checovid-19. Nyaira akatanga kushanda semutori wenhauku Community Newspapers Group ndokuzoenda kuziyana mushure mezvo ndokuzoshandira The Daily News parakavambwa muna 1999 nemupepeta ane mukurumbira vaGeoffrey Nyarota. Akakudziridzwa kuDaily News kusvika pachinzvimbo chemupepeti wenyaya dzematongerwo enyika uye akava munhukadzi wekutanga kuva nechinzvimbo ichi kuDaily News. Muna 2002 Nyaira akapiwa mubayiro weCourage in Journalism Award nesangano reInternational Women's Media Foundation riri muWashington DC. Muna 2003 Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau weStudio 7 ari muLondon uko aiita zvidzidzo zvake zvepamusoro-soro. Akazoshandira Studio 7 ari muWashington DC kubva muna 2009. Nyaira ndiye akatanga chirongwa cheVOA Studio 7 chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu cheWomen's Forum pamwe nechenyaya dzeutano izvo zvakaita kuti ave nhengo yeVOA Africa Health Network. Mushure mezvo Nyaira akazoitwa mupepeti wenhau weStudio 7 ndokuzosiya basa iri muna 2015 achienda kunoshandira United Nations ari muAddis Ababa kuEthiopia. Nyaira akashaya ave nemakore makumi mana nematanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.